Ini ndicho kuona pangu ndivona soko ti hapana cha zvino chicho kuvia pavo kana kuti kusavia pavo hakubisi masakshe zvedu zvakakonzerwa nekuti takatora ivhu redu pavhu redu panga padzvagwa mapurazi navarungu ndokubva isati haibisai mapurazi enyu sitotora ivhu redu ndobva tasara naro ndozvinhu zvataataita masanctions mishonga yavo toiziva tikana isusu pedu pachedu tikagona kubva nechigwere checorruption nekuti saka masanctions apinda mumongo wezimbabwe chinhu choga chatongofanira kuita isu haasetetaamai vavuya uyo vadini vanokumbira mamwe zvose zvo hazvinota zvinoshanda zvinoshanda ndezvekuti zviya zvinhu zvinouraya nyika zvakaita secorruption seincompetency sekusagona kubata mari dzedu zvakanaka sokuita zvimwe zvinhu zvisina kungwara zvezvi zvatiri kuita mazuva ano zvokupa vanhu ma$50 paviki zvinhu zvakada zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvichativuraya asi masanctions haana kwaanoenda zvachose chero tikaita misangano 40 nemamai akaita savava tichivabudza kuti mai vedu wee masanction anetsa masanction atinetsa hakuna chazvinochinja saka kuvuya kwavo kusakuvuya kwavo tozvitatira kuti vavuye vauye vavonevo zviri kuitika uye kuvuya kwavo futi kunoda kukonzera kuti dzimwe ndumure idzi dzitemisikanza dzida kuda kuvonereza kuti kwaiyo nyika inomira zvakanaka asi chokwadi ndechekuti kuvuya kwavo kana kuti kusavuya kwavo hapana chazvinochinja
vamavhinga hanzi nyaya iri pamwongo wenyaya ndeminda yakatorwa iyi
chiripo ndechekuti vakuru vanoti mhosva inoripwa masanction aripo iko zvino akanangana nadunga munhu kunyanya tikatarisa masanction akatsvetwa pavanhu hurumende yavamunangagwa yava kutonga akanangana nenyaya dzekukodzero pavanhu vashanu kodzero dzakatyorwa pakapondwa vanhu muna nyamavhuvhu wa2018 panguva yesarudzo uyezve pandinoda kuti ndiwirira mene mukoma wangu vachinyoka ndepekuti nyaya yehuori ndiyo yagwadamisa upfumi hwenyika yezimbabwe tinoziva kuti nyika yebritain nenyika yeamerica zvakashinyisa chipanera chemasanction pana vatagwirei nekambani yavo yesakunda pamusoro pehuori nekufonon'ona homwe yenyika vachiisa mari muhombodo nekudaro chinokosha ndechekuti hurumende yezimbabwe igadzirise ipedze itsipike nyaya yehuori asi dambudziko ratiinaro vazulu nderekuti nyika yezimbabwe haina masangano akanaka akamira anomira semutsambangwena kuti apedze huori vanhu vanenge vachiitwa chikukuvatavata vamwe vanenge vachisungwa nedivi iri mutupfunurwa nerimwe divi hapana anosungwa agonzwa kurwadza kwehuori
vachinyoka todzoka kwamuri asi kana nyika ichinzi yatemerwa zvirango hazvikanganisi here mukudyidzana nedzimwe nyika kana vamwe vanenge vachidawo kuuya kuzouchika mari muzimbabwe umu kana vachinzwa kuti yakatemerwa zvirango uye kuti vanenge vachidawo kukwereta mari kunze uko vadhurisirwe kana kuti risk premium yacho inyanya kukwira
zvinokonzera munoziva chinondigadza moyo zvikuru panyaya yedu yemasanction ndeyekutizvo ichi chigwere chakapinda mumatishi chakapinda muna 2001 ndofunga vanhu vaiziva kuti kuno munhu oyi kuda tagirei vanhu vakaita sesu vakafurira kushurubhuka vanomuziva anmosima musingamuzivi saka mukava vanhu vachitaura kuti zvirango zviriko ndezvokuna tagirei nasakunda vanhu vari kuda munoziva zvinoitika kana zviva izvi munhu uchida kubata vanhu kumeso unotaura chokwadi chishoma hausatauri zvose kuitira kuti vaive vanoteerera kuti aiwa ichi chokwadi chi but havachazivi kuti nozva wataura ichi chinongova zvikamu zvishanu kubva muzana 5% hongu ichokwadi pane zvirango zvakaisiwa kuna vatagirei nemakambani avo zvakatakazviva zvichitaurwa mushure mokunge second republic yavuya ichokwadi asi chokwadi ndechekuti masanctions makuru haanei navatagirei masanctions makuru ane chokuita nezvinhu zvacho zvakabata nheyo dzoufumi hwezimbabwe. Agri Bank, bhengi rinopa zvikwereti kuvarimi, rinofanira kupa zvikwereti kuvarimi vanorima vaya vakapinda muvhu ratakatora riya, iri pamasanction. Agri Bank haisi yasakunda ngeyedu. Agri Bank haidi kuinda kunoshopa kuLondon, kuParis nekuNew York zvataudzwa nomununa wangu. Ibhengi redu hatina, riri pamasanction. Bhengi rinonzi CBZ rakavona rimwe raro rinonzi ZB Bank rakonewa. Munoziva munyika muno mabhengi zvaanoita, anotizvo kana achida kubhadhara mari kune dzimwe nyika kana kuti kugamuchira mari inobva kune dzimwe nyika, kune danho rinoitika mukufamba kwemari rokuti mari zhinji dzinopfuura nomumabhengi ari kuNew York, mari zhinji. Saka chero muchida chero musingadi, vaya vanotumira mari dzavo nevanorishidza mari dzavo vanoda kuti dzipfuure. Inonzi prosesi iyo inoi shift, haine zvatikutaura pano, kati chakakosha ndechekuti mari dzinopfuura noko. Saka bhengi rinonzi Zim Bank raida kuita payment yayo, but riri kupa masanction, rakaitwa masanction. Ndokubva rakumbira CBZ kuti ivabetsere. CBZ ndobva yavabetsera nokuti ose mabhengi echi anga ari mabhengi ane shareholding nehurumende. CBZ ndobva yafaindisiwa neAmerica $385 million US.
Regai tidzoke kwamuri vamavhinga petai chirongwa chedu. Munoti kudii nezvataurwa navachinyoka? Ari kuti mamwe mabhanga nemakambani anga achitemerwa zvirango zviri kukanganisa upfumi.
Zvataona vachinyoka ndinozvikudza, vari kuedza kutsanangura zvizhinji. Asi nhau yezvirango inhau yekurumwa nechokuchera. Inhau inogadziriswa. Saka ndinoda kuti ndiwirirane nemukomo wangu vachinyoka kuti zvavataura zvekuti zveuori ngazvigadziriswe ichokwadi. Semhuri yeZimbabwe, sevatungamiri veZimbabwe, panoda kuti paonekwe kuti ndezvipi zvingaitwe kuti nyika irarame zvakanaka, upfumi huvandudzirwe. Ndo zvakakosha izvozvo, kwete kuhwanda nemunwe kuti tazodai nekuti kune masanction, kuita sokuti imhuri iya inenge ichingoti zvikange zvaoma kunzi zvitukwani kana zvitokoroshi zvisati zvakamboonekwa zvinenge zvichingopuwa mhosva ipazvisiri. Chinodiwa muZimbabwe ndechekuti nyaya yekodzero igadziriswe. Iko zvino mukomana tiri kuzwa kuti ari kwamutare akunyanga, ari kumasvingo, ari kwakutu, ari kupi kupi, muri geyi afambe.